welcome again to Studio 7's Women's Roundtable. This evening, we're looking at the continued hate speech against Vice President Joyce Mujuru and what effect it has on the advancement of women in leadership.
Bobasanda was Thomas in Umsakazo West Studio 7, Lapage Suhlelo, Olo Live Talk. Asihluze nibo mama. Lapho ke esihluza udaba namhlanje lwamazwi alimazayo, amazwi okuthuka aqondiswe kunkosikazi Joyce Mujuru, umsekeli kamongameli. Kodwa ke singakhangeli kakhulu khona lokho kodwa sikhangela udlakela oluphuma lapho ngamazwi wona lawo aphoselanayo. Ukuthi kambe singabe sisetshenziswa na ngabezombusazwe thina abesifazana ukuthi silwe impi silwele sibe sibalwele bona impi zabo ikanti ke thina kade sesincoma ukuthi hachibo njengoba unkosikazi Mujuru esebe lesikhundla saphezulu esokuba ngumsekeli kamongameli lathi abanye abangasibo even abebandla lona lelo bebekhangelele ukuthi labo bazaphakama bafike kuleso sikhundla.
Ichokwa dicho PJ kune avo vachango titerera. Tadzoka zvakare muchirongwa chedu ngatikurukurei madzimai. Apo tiri kutarisa zviri kuitika mubato reZANU-PF. Umo mai Mujuru pari zvino vari kunzi ivo aiwa zvinazvina kuvamirira zvakanaka. Tiri kutarisa kuti izvi zviri kutaurwa izvi zvinorevei mukubudirira kwemunhukadzi mune ramangwana. Nekuti isu hatisi kunyatsoziva kuti zvii zvakaitika tichamirira kuona kuti zvichabuda sei mazuva anotevera nekuti nhasi President Robert Mugabe vataura ivo kuti vachange vatsidzinga mubato wese ari kuti iye anga achida kuvabvisa nechisimba uyezve neavo vane huori. Saka tichange tichitarisa mazuva anotevera kuti zvinorevei kumadzimai. Asi taita rombo rakanaka nhasi PJ kuti tanga tina muzvare Justina Mukoko avo vatiri kufunga kuti pari zvino tiri kuedza kuvatsvagazve. Vari kutaurawo nezvavakasangana nazvo mugore ra2008 umo vanoti ivo vakapomerwawo mhosva sezvatiri kusangana nazvo izvi semudzimai. Asi vari kutitaura isu kuti vakakunda sei kuti nhasi uno vagowanikwa vachitaura nenyaya yekuti aiwa vanhu ngavataurane murunyararo uyezve kuti mhirizhonga haisiriyo inoitira kuti vanhu vaenderere mberi. Saka ticharamba tichiedza isu kuti tibate muzvare Mukoko kuti tirambe tichienderera mberi nehurukuro yedu PJ.
Esindebeleni kule mutsho othi wona akoniwa ngomlomo kulungisiswe njalo ngomlomo zvinoreva kuti mavhi zvinokanganisika nemuromo uye zvinofanirwa kugadziriswa nemuromo zvekare kwete kuzoshungurudza kana kuzopambwa zvakaitwa muzvare Justina Mukoko kana kusungwa nekuti macharges aripo vakatarisana nawo. We don't know whether they are real charges or they are ramped up charges, but most probably she will be arrested, as President Mugabe was saying that they are going to arrest those found guilty of trying to kill the president or trying to.
Yes, PJ, while we're still waiting.
Dare to dream.
Yes, while we're still waiting to find out if we have Miss Mukoko on the line, we will go to Facebook. There are a lot of messages. We have a good man, a long man, who says someone needs to make a narrated movie about what's happening at ZPF, he calls it. A lot of people can't make head or tail of it. And then we have Tamflanga, who says breaking political ceiling is when through your own abilities you make strides and occupy political, economic, or any space previously perceived to be male preserve. But if you are handpicked, you thrive on someone else's goodwill and generosity. The one who lifts you can drop you. Women's advancement is in the hands, not in the pleasure of men. Then we have Mukena Daniels, who says Joyce's political status is so strong that it threatens the president. She has an overwhelming support and can easily beat President Mugabe and become the first female president ever, says Mukena Daniels. PJ, I don't know what your listeners over there
are saying. Wareketa sezvazviri asi vanozongosiririsawo kuti vabanwa raf vakanomara kwadhongira banhaniyo PO Box dotito bedo nemozambique kumakorekore kunopisa kumasau kusina mvura inobva mumapombi hakuna magetsi unotopona negenerator kana solar ndokwakatamira vana wezhara wezhira vakawanda vakatengesa vakaramba kutongwa nemwana kadzi
That's a personal opinion right there. Yes, chinda.
I wonder zongo verengera kuti ndingo nzwa kunyorera aita masipo matambo aita kunyora kuita kunga ari ku ita poem
netembo zvabata vanhu vakawanda PJ saka ndofunga ndokukwanisa kwaangaite iye kuti ataurawo zviri pamoyo pake nezviri kuitika muzano PF uyezve kuna amai mujuru.
And then pane imwe yaka yabva kuna Henry Musikavana ari kuti Ruth Chinamano amai Ruth Chinamano the late vakazosara voshaya havo ruzhinji tava kucherechedza kusabatwa zvakanaka kwamai Chinamano. Zvimwe chetezvo na comrade Tenjwele Sabe. Nhasi hazvitishamise tichiona izvi. Chatinoziva ZANU PF ine katsika kayo akanonzi wafa wanaka. Inzwai kana vopembedza mbuya nehanda pakuimba.
And then I'm going back to JB Junior, Makerel Morgan. And he starts off by laughing, saying, ha, 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 Joyce is fake. She can't stand for herself. She's a walkover. Let them, I will not use the word that they've used on her. So, divided opinion right there.
I think it's the same person who wrote even more. What you said his name is Fambai Zato. He's saying Mugabe just wanted a forerunner on saying what he was harboring in his thick head. Jabulani Sibanda had the best adjective on what was transpiring. That's what Mugabe was telling Grace. Hence, you hear what he said today. Kwanzi, Mai Mugabe, waka vundunura, jingatozo... zvingatozadza mabhuku. What nonsense. Your praise and worship kuna Mugabe haishande. It's either you defend yourself through any public podium or enjoy the sweet music of the detector you took years bootlicking. As I view you, you don't have the slightest clue of how you can tackle your debacle. You are just dejected. Anzi doing and doing and out. Power stripped vice president Rio Rwako Rwaimba Rwekupraisa Mugabe Wotaramba Uchiruimba Nekuti Wakambo Ruimba Tika Kunzwa Ashashanduka my friend. But it's unfortunate the same guy you were ushering praise and worship has come out on the highest podium denouncing you. Shame on you, my friend.
Oh, PJ, those are really scathing words. I don't know if we are helping the situation at all, but our Facebook followers have been saying. And for those also who are not our Facebook followers, please go to our Facebook page on Studio 7. Also like our page because we would like to have you also hearing what everybody else is saying. I think we have a listener there, PJ.
Yes, lomlalelo khona ecingweni ngusiwela. Siyakwamukela kuhlelo.
Na uhlelo wedadewethu.
Yebo ufona kumbe usithinta icingweni use Zimbabwe.
Yes, Zimbabwe University of Zimbabwe.
University of Zimbabwe. Yeah. Ungasichazisela ke wena ukuthi umbono wakho ngalokho okwenzakalayo ebandleni lezano PF okwenzakala elizweni lethu. Ungachithikela na laselizweni.
Ntanda nje ufakwa umbono njengomuntu ogogekileyo but nifisa nje kumele abosisi bethu abagogekileyo kakhulu omama abagogekileyo ukuthi mhlawumbe into eyenzakalayo iswa nje isimangalise ngoba izinto zoluwa ngomlomo njalo zilungiswe ngomlomo. Umuntu ade njengomama umjuru mhlawumbe nxa kuyukuthi ade ephambanisile laye sengathatha inyathelo ukuthi azame ukuxolisa ababusayo labo nxa bekunanzelela. Ngoba sizama ukuthi sikhangele ukuthi ukubusa okuhle sikhuluma nge-global village, sikhuluma nge-democracy, ukumanyana kwabantu kuyiwukuxolelana kumpambaniso ezenzakileyo. So mhlawumbe nxa ukuthi ma ephambanisile njengomuntu ade esesithungamela for 10 years engumsekeli ngoba ubaba bethi nxa ephuma ebesishiya ezandleni likamama umjuru. So ebe ngumuntu lwana ke ole profile ephezulu wase ngumhlonishwa. Yaphanjwa isasibili kodwa ke ikuthi democracy ukuthi izinto zilungiswe phela ngomlomo uze lathi sifunde njengabantu abatsha ukuthi i-democracy into enjalo. Ungaxolelwana how isizwe siyabuya silungisa kuyo futhi.
Ngoniwa ngomlomo kulungiswe ngomlomo njalo.
Yeah.
Mrs. Wela, if you can just say your opinion in English this time about the situation which we are facing in Zimbabwe.
Okay, I was saying this situation is a touching experience, is a touching situation. We are grieved of some sort because a person like Manjuru was one of the fundamental leaders in Zimbabwe. Remember the history. She has played a fundamental role in the struggle, so she is very important for us. So I feel, you know, the leadership was supposed to view this thing, maybe even the way they were supposed to deal with this thing, it was supposed to be dealt diplomatically, and then maybe there was a need for them to recall her so that they can solve these problems in their house. You know, PF is a leading party. They're supposed to show us how democracy is being demonstrated in such issues. And then also, I would like to urge even those who were removed from the party shouldn't give up and maybe try to persuade the system for forgiveness. But if they didn't do it, then, well, they still need to stand for their grounds, because if ever it's not true about them, it's their constitutional right to stand for their rights. But then if ever there was that mistake, I think maybe it can be resolved.
Yes.
Mkoma Siwela, andisika na mshita uroro wa mai. Mungo tigagaga, msati maenda mninge mjina fundo varipa university hapo.
Ya, yeah, nino zamazamu. But I think nyayo uirirana.
Mm-hmm.
Irako shazikuru, because Manjuru ndiye vice president wedu panyika yeZimbabwe. You know, so tinofanira kuzvisisa kuti ndiyo nyaya inofanira they have to solve this issue nicely. So I know that good, you should have done very patriotic to learn it. So they have to resolve it nicely.
Aiwa, tinotenda Mkoma Siwela. PJ, tinenge tauyita mumwe munyarikani wedu muzvare Gladys Slashwayo vari muno muAmerica. Gladys Slashwayo, muripo here?
Vanenge vari munzi vaenda.
Ingataita munyama totanga tatoti Mkoma Siwela tingadai tanzwa kuti ku university ikoko vamo vari kudzidza vari kutii nezviri kuitika izvi. Nekuti ndivo vechidiki vachazowanikwa vachitora masimba ewaya mune ramangwana. Nyanya takatarisa kune vasikana vechidiki.
Usasekona naSiwela. Ukanyasehambile. I found something interesting zvanyorwa or what was written by Henry Msikavano. He actually mentions Mrs. Ruth Chinamano, and he also mentions Comrade Tenjiwele Sabe. I've heard that even Mrs. Stembiso Nyoni is also fallen. She's not there at the Congress. So all the leading women in ZANU-PF seems to have fallen off favor from the president himself.
Well, PJ, it would be interesting what will happen in the coming days. Because like what you're saying, these are high-powered women that have been in the struggle for a long time.
Yes.
But I think it's most people are having that wait-and-see
attitude.
Because we understand that there are big surprises that are coming up in the coming days. So it would be interesting to see.
I think Klashwaya is back on the line. Gladys, good evening to you.
Good evening to you all.
Good evening. We just have been having a phone tag with you. Could you just give us a brief opinion over the situation in Zimbabwe right now, Mrs. Mujuru's situation?
The situation is quite sad because, unfortunately, because of the conflation of the state and the ZANU-PF party, whatever happens in the ZANU-PF party, there's ramifications on the state itself and on the country as a whole. So that's the reason why you see that there is a lot of hype around the ZANU-PF Congress.
Yes.
It's because, unfortunately, as Zimbabweans, we have only known one political party, and that political party is ZANU-PF. And the way that it has been conducting its business is such that whatever happens in their political party has ramifications on the state.
So that's also what happens in the state here.
It's really, really unfortunate. It's quite clear that our president is very keen on making sure that he dies in office. I think his motivation on why he's taking Mrs. Mijuru, it is quite clear that Mrs. Mijuru has become a threat to him politically. And, I mean, if you see a situation where a political party gets rid of its chairpersons, 9 of them out of 10, that is a serious case. It shows you the level of the support that she had in the internal structures. So what we are seeing is a situation where the president is preparing to succeed himself. We have seen this before. This is not new. This has always been the modus operandi in terms of how Mr. Mugabe has been conducting business and politics in Zimbabwe.
Muzvare Hlatshwayo, saka zvinorevei izvi kune mudzimai wanhasi, kune avo vanga vakatarisawo zviri kuitika muZimbabwe vachitarisawo kuti Mai Mujuru vanga vasvika apa, vanga vasvika apa?
Zvazvinotaura semudzimai wanhasi zvinoreva kuti tine basa, inini newe tine basa. Nekuti zviri pachena kuti Mai Mujuru vakangosimudzirwa vachisimudzirwa to save the purpose yekuti varambe vachikwenenzvera president varambe varipo pasina hopo yekuti vangangotongawo rimwe zuva. Handioni sekuti chinhu chakashata kuti mumwe munhuwo ati ndoda kumbotongawo sematongero ari kuitawo vaMugabe. Handioni sekuti chinhu chakaipa, asi muZimbabwe zvinenge zvinotosungisa kuti kuti unodawo kutonga. Ndo zvatinenge tiri kuona. Saka apa zvazvinoreva semadzimai zvinoreva kuti tine basa rakanyanya. Ende apa ndandiri kufungidzirawo kuti madzimai akawanda achatisimukeiwo achitaurawo kuti aiwa zviri kuitika izvi zvinenge zvisina kunyatsotumire zvakanaka, because pasina kuti ndimai Mujuru pane nyaya yekuti Mai Mujuru mudzimai. And kamwe katauriro kaakuitwa nevamugabe vachiita sekunge vari kutaura nezvemadzimai in general zvinhu zvisina kumira zvakanaka.
Pane vamwewo vanga vachibvunza Muzvare Hlatshwa yekuti sei madzimai ari kunyanya kuita kunge vakanyarara panyaya iyoyi. Tambobvunza Muzvare Mukoko patanga tinavo pafoni, vakati ivo mamboedza here kubata mamwe madzimai? Tikati pari zvino munhu wese nyanya munyika vari kuti ivo nyaya iyi inenge iri kupisa pari zvino. Asi zvii zvingaitwe nemadzimai? Takanyanyotarisa avo vanoshanda munyaya dzekodzero dzemadzimai, mukusimudzira kodzero dzemadzimai panguva iyo ino.
Chandesa ndechekuti pane nyaya mbiri apa. Nyaya yekutanga ndo yatiri kutaura nezvayo, yekuti chokwadi Mai Mujuru munhukadzi. And semunhukadziwo anga akamirirawo madzimai akati wandei, tichitarisirawo kuzimwe nguva vachawanawo mukana wekutonga nezvimwe zvinhu zvakadaro. Asi tochitarisirawo isu kuti Mai Mujuru vanga vakamira papi. Tinoonawo kuti Mai Mujuru vanga vari muZANU-PF, inova bato risisina rutsigiro rwevana veZimbabwe vakati wandei. And ibato rinozivikanwa nenyaya dzekuponda, nenyaya dzekumhanyidzirana neoppositioni, nenyaya dzekusapa vanhu utongi hwejekerere. Saka ndinoona sekuti ndo zvimwe zvaita kuti mamwe madzimai asasanyanye kutaura taura. Ndoti kune nyayawo yekutotya chaiko. Mamwe madzimai anokwanisa kunge ari kutotya kutoti vatikwanise kutaura nezvenyaya iyi, nekuti boka iri reZANU-PF rinozivikanwa pamaitiro aro. Saka ndoona sekuti ndo mamwe mafactors ari kuita kuti madzimai asanyanye kutaura nezvawo nezvainyaya.
Aiwa, tinotenda.
Asikanya sezviselo emuva sibili ngalolu daba, ngoba abesifazana abanengi kade sebekhangelele ukuthi njengoba unkosikazi Mujuru esemela pha lathi silakho ukuthi siphakame siyefika kusona leso sibanga. Kodwa-ke sithe sibuza unkosazana Hlatshwayo ukuthi kanti kungani ilizwi lowesifazane sebethule bonke, vele akusela muntu okhulumayo omelayo ukuthi akhulume ukuthi le nto eyenzakalayo yimbi. Unkosazana Hlatshwayo uthi yena yikwesaba, okukhulu yikwesaba. wathi unkosika sabuza njalo unkosika unkosazana mkoko ukuthi kathi kungani abethule kangaka laye watsho njalo wacizelela ukubana abantu bayisaba. People are scared, the women are scared to even say out because they thought that we'd reached a certain stage of development of uplifting women into positions of power, but now we've really destroyed everything that has been built over the years.
Yes, PJ, I think we'll go back to Ms. Lachwai also and just say that, do you think that maybe people in Zimbabwe fear aligning themselves to Mrs. Mujuru right now and are probably looking at bread and butter issues that concern them on a day-to-day basis? How is this playing into what's going on in Zimbabwe?
I think all the two factors are relevant. There's also a question of fear. I think when we look at how ZANU-PF has been conducting business in Zimbabwe, you'd see that it has been thriving on fear, patronage, and so on. But at the same time, Zimbabweans are keen on making sure that there is bread and butter issues are actually discussed in the country. And this is not what we are seeing in the country. People are more concerned on who gets power, who is in which position, and so on. So it might be also an interplay of the two factors. People are not interested in power games. People want to see bread on their tables. So I think all the two factors are actually contributing to the scenario that we are seeing.
Amumbo bata makadaro PJ sezvi kutaurwa namuzvare Hlatchwai kuti pare zvino vanhu vamwe vangange vari kutya ivo kuti tikabuda tikataura kuti isu tiri kufunga zvakadai pana mai Mujuru tinowanikwawo tizopinda munjonzi dzakadaro. Uyezve pari zvino vanhu vazhinji vari kutarisa kuti vanorarama sei zuva nezuva, kuti vopa vana vavo chikafu chinobva kupi, uyezve kune mvura here, uyezve kune magetsi here, uyezve hurumende iri kuita sei nyanya panyaya dzezveupfumi. Saka vazhinji pari zvino vari kutarisawo zvavo vachingoti nyaya ndedzekwavo
ihondo dzavo zimpi dzavo lezo. Besi mumbuzeke unkosazana Hlatchwai yokubana kati vele kuyini okwenza abesifazane bengabi le ndaba kumbe bengakhulumi ngakho. Asilizwa ilizwi lowesifazane ekhuluma ngokuthi umai Mujuru kumbe kuhle okwenzakala kuye kumbe kubi okwenzakala kuye, konke asikuzwa khona lokho. Sike sikakhuluma ngike ngakhuluma ngakho Marvelous sithi sikubuzile unkosazana Mkoko ukuthi kathi kungani yena wathi le indaba ehluphayo like labuza yini abanye abesifazane. Ikanti-ke umbuzile wena ukuthi kungabe kuyikuthi kabalandaba lempi eyenzakalayo na kuZANU-PF bathi ngokwabo lokho okwezana PF. Yena-ke uthi yena kungaba kubili ukuthi abantu vele bakhangelele ukuthi abalandaba le Congress yezana PF. Kodwa-ke babhizi kumbe baphathekile kakhulu ngokuthi batholele abantu ababo okokudla okokuziphilisa abalani lokwenzakala kuzana PF, ukuthi abesifazane bezana PF bayalwa akulani labo lokho. Kodwa-ke unkosazana Hlatchwai uthi yena hhayi kungaba konke kukokubili kuyenzakala ukuthi abesifazane kabalandaba lakho, kuyenzakala njalo ukuthi bayesaba ukuthi bakhulume. Nxa kuyukuthi uPresident Mugabe engaya athakha owesifazane osebangeni eliphezulu kangaka, mina-ke unjwadi kuza kwenzakalani kimi? Umuntu owesifazane ahle esabe. Bona ulo mlaleli.
Ehe, tinenge tine mutereri wedu vamakuni makadi henyu.
Mwana mai makadini.
Aiwa tiri nani zvedu, muri kupi?
Ndinogara kuchiweshe.
Aiwa tinokuchingamidzai. Tipewo maonero enyu zviri kuitika izvi kuti zvinorevei zvatiri kuona zviri kuitika munyika pari zvino.
Chekutanga ndechekuti babava ndo proper dictator muAfrica munomu. Mai ava handione kuti pane chavakanyanya kukanganisa, because svondo rakapera chairo baba ava vachienda kumusangano weTurkey Africa Worldwide vakafira matomho eutongi muna mai ava. Ivo vaine 90%, vanoti vane 90% uchapupu hwekuda kupondwa namai ava. Sure, dai kwanga kuri kuti amai ava toti vice versa ndo vanga vari babala munoona sekuti vainge vakavasiira matomo
aiwa saka imi
andione sekudaro asi ndoda kuti nditini bumbiro remutemo wenyika imei hariti munhu ane mhaka asina kupinda mumataredzi mhosva akabatwa ainawo aine mhaka iyoyo but zvatiri kuona ndezvekuti ikangaroo koti dzemukitchen kana mubedroom dziya dzinongoti baba womwana itai kuti amai ava vaipa amai ava chavari kufira ndechekuti vari kufira chinhu chakafira murume wavo kana tikatarisa isisi veruzhinji tinotarisa kuti 2 years ago murume wacho akaurayiwa mysteriously kana kuti toti akafa mysteriously iri nzira yekuita weekend position yamai ava kuti kana tochivasvikira tinovasvikira vasisina anovadefendawo munhu chirikadzi yaisisina anoimiririra iye zvine zviyangopa mhene iri yega ikada kuti imire zvakasimba inogona kungoendawo maendero akaita murume wayo but ndoda kuti nditini mwari haasi wemunhu mumwe chete mai ava ndo changa chiri chishongo nemunhu akasarudzwa nemadzimai anokonstituta 52% yeelectorate yenyika inei kuti azove anovamiririra kana kuzoti tongoisi pamwe chete kwete kuti tonga kuti tungamirira edzi sacho vachiita mudzimai wekutanga historically kuti ndo vazotorawo matomo eutongi muzimbabwe
saka imi mukoma
kana iwewo uchiti mwana mudiki ari kuteera nzvimbo yako hauchatodi kuti atore matomo 90 years ishuwa iwe uchidzika mutemo wekuti kana munhu aane 60 years ngaaenda atore mudya ndigere anozorora but iwe at 90 you still want to continue gudziniriri rwekupedzesera pasi pano
asivamakuni vamakuni
simba ramwari kutipindire
vamakuni
kana anonzi Joyce Mujuru aramba akamira pachokwadi panga ari ndatenda
aiwa tinokutenda hedu asi hatinyanyo kukurudzira kunyombana sezvatiri kushora izvi saka tinotenda nekutaura kwamaita nhasi muchirongwa chedu motibatazve svondo rinouya pachirongwa chedu ichochi chemadzimai maita basa vamakuni
ndatenda
I would like to go back to Miss Slashwaye.
Before you go back to Miss Slashwaye, Mr. Makuni actually brought up a very valid point. He says that if Mr. Robert Mugabe, the president, did not trust Mrs. Mujuru, why did he leave her in charge of the country when he went to a recent meeting outside the country? And right now...
About 3 of them, actually.
Yes, and he says right now President Mugabe says he has 90% evidence of the crimes that Mai Mujuru is being accused of.
Yeah.
So he's saying what he feels is that he still has to get the 10%, so he has 100%, so Mai Mujuru can be tried in a court of law. So he had some valid points, but here and there he was, you know, using some a bit of hate language. So
yeah,
hopefully next week we have good news from there. You can go ahead.
I just wanted to ask, I think, the last question, because we don't have much time.
Yes.
Ms. Slashwaye, can you elaborate a little bit more when you said there's a thin line between government and what happens in ZANU-PF?
What I meant is that, you know, in Zimbabwe, we don't have what we can call, in terms of governance, separation of powers.
Yes.
Because the political party is supposed to operate independently from the government.
Yes.
And if you still remember, in the early 90s, civil servants were taxed an amount of money that was then used to build the ZANU-PF headquarters. So such issues are really pertinent issues that we need to interrogate as Zimbabweans.
We're going to continue with this conversation
after the Congress,
I hope, because we have run out of time. Thank you so much, Ms. Gladys Slashwaye, our guest, and also Ms. Linda Mpofu, Ms. Justina Mkoko, who also participated in our program today. We've come to the end of our program. We'll have to say goodbye. I'm Praxedes Jeremiah.
And this is Marvelous Mhlanga Nyahuye on the Women's Roundtable. Join us again next week when we speak on women's issues here on the Women's Roundtable. Ngati kurukurei madzimai.
Asi ihluzeni womama.